kuchipinge isi zvino panyaya yemvura mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mumavhilegi medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndo dambudziko ratinaro kana nanhasi uno hakuna chati chauya kuno
chiini chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika
izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei tiri kungozwa muredhiyo nomutv kuti zvinhu zvadhonetwa asi pagiraundi kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chati chauya dzaane tifonerwa nevanhu vekwabangira vechifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko mp zvino zvetiri kunzwa kutiimatirwo zviri kupi nanhasi uno hakuna chati chauya
ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii
nhasi uno ndaandichivafonera kubvira makuseni yese kusvika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndo kwatichaenda because mangwana isatadi havagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kunzwa kuti kuchipinge kuduku kune dhizasta yakaitika kana kuti vatizira tichimari mari kwedza here handiyo kuzvitiaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda nidi yefood tinoda nidi yekuti vanhu vapuwe mbasha.